tinotenda vazulu vasungwa ava vari makumi matatu nemashanu vanosanganisira madzimai akachengetwa kuchikurubhi kwoita varume vakachengetwa paHarare Central Remand Prison. Vasungwa ava vakapiwa madates etrial. Pane nyaya mbiri, pane yekutanga yakatarisana Bishop Kanyenzura vari voga pavari kuchajwa necharge reunder Maintenance of Peace Act.
Vari kunzi vakaita sei chaizvo?
Vachinzi vakaunganidza vanhu vasina kuudza mapurisa zvisiri pamutemo. Iyi yakatarisana navo semukuru wevanhu vakaungana. Kwozoita vamwe vese vakatarisana nemhosva yecriminal nuisance.
Ko, nyaya idzi dzanga dzanzi dzinotongwa rini tichitanga naiyo yava Bishop Kanyenzura?
Yangadai yakatanga trial yavo musi wa31, asi trial yazopfuudzirwa mberi kuti ingatanga musi wa7 September. Vamwe vacho vese vakaiswa musi wa26 September kuti vange vachiita trial. Vasungwa ava pavakatanga kubuda pinamudare, vakapinda vari voga vasina akavamirira. Vakange vabvunzwa kuti vangada bhero here. Vasungwa vakapindura vachiti havasi kuda bhero.
Vaiti zvoitwa sei?
Vada kutongwa vachibva mukati. Saka tinonzwisisa isusu patakazodanwa kuti tingavabatsira kuti mutongi akatonyora parekodhi kuti varamba bhero, saka bhero rarambwa. Saka dambudziko ratakaita ndere patakazovatorawo nyaya iyi tichiti vabetsere kuzvimwe tingatsvaga bhero, tikakumbira bhero. Initially vakatanga kuexpressa pfungwa iyoyo yekuti vanga vasiri interested nebhero.
Nechikonzero chei vairamba kuti vapuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Maringe nezvaanotenda vanga kutarisira kuti nyaya inotongwa igopera vachibva mukati. Tichiri kuedza kutaurirana navo kuti tinzwe pane zvingaitwa here, vachine interest here kuti vatongwe vachibva mukati, kana kuti vava neinterest yekutongwa vachibva kunze, kana vachinge vava neinterest yekutongwa vachibva kunze, uye kuti tingaita sei kuti taone kuapplya kudare kuti zvikada vangatongwa vachibva kunze. Saka ndopatiri nenyaya iyi. Inyaya ine matrial dates and there is an endorsement parekodhi kutaura kuti vakanyimwa bhero.